mumwe mugari wemare are angoda kuzivikanwa nezita rekuti vapablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemapunda zvekutengesa zvinenge zvichingokwira ichi nezvitengo
hainokwana. Unozongotorawo 1-2-1-2 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzisi mari yatinenge tapuhwa kumba kuti vanenge sizvo zvinokwana.
Mugari wekudziva rasekwa extension vameluleke sibanda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Christmas yegore rinori yakaoma, hamusingazivi hamu kana kune vamwewo vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income indicator kudarika isusu rozi isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva tinokwane pakufa. Tinofanira kuti titeshi uchetakadziri nekutodziwa nechekutenda chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda kwanenge uine ekokwesha hauna chaunoburisa, unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chiya zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but iyezvino akutorova kuma 700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvoti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana kutombotengeka. Kune havo vanozvigona asi ini ndasitati ndinokurudzira kuti hurumende dai tichitarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi. Vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takatanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa mutsamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira Krisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta emotikari peturu nedhizi zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti parangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira. Zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei, saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei. Saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri, tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu, huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino, vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo reKrisimusi negore idzva. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mari yekushandisa pazororo reKrisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.